A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, August 14th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the planned demonstrations by the opposition MDC in the diaspora in support of the main protest in Harare.
The MDC says it will be taking to the streets on Friday in a peaceful march that is aimed at putting pressure on the ZANU-PF government to address a raft of shortcomings that have allegedly led to an economic crisis.
The protest will be in Harare this Friday, then on Monday will be in Bulawayo and will continue to other cities.
The supporters of the opposition party in the diaspora say they are going to hold vigils outside the Zimbabwe consulates in Washington, D.C., London and South Africa in solidarity with their compatriots at home.
The MDC held a press conference today to update the preparations of the demo and address numerous rumors and suspected state propaganda to the effect that the protest had been cancelled or postponed. Here is the party spokesman, Daniel Molokele.
It's going to come out. Definitely going ahead. Ignore this whole propaganda. We are definitely going ahead. That's the message that is coming out. All systems go. And it's very important for everyone out there to know that we are not even thinking twice. We are very clear, emphatically clear, that on Friday we are going ahead. We are going ahead. And not just on Friday. It's just the launch date. It's a series. It's a permanent process until we resolve issues. So as some of you have heard, we are definitely going ahead on Friday in Harare, on Monday in Bulawayo, on Tuesday in Gweru, on Wednesday in Masvingo, and on Thursday in Mutare, and we'll continue to roll out town by town, city by city. So this is a nationwide strategy to allow all Zimbabweans across this country to freely express themselves. So it's not just Harare, just to be clear to everyone else, it's across Zimbabwe, and more towns and cities will be joining in due course. But we're starting with these five. We're starting with Harare, Bulawayo, Gweru, Masvingo, and Mutare.
That was MDC spokesman Daniel Fortune Molokele. He was talking in a press conference today in Harare, Jonga.
And remember to join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Ongu vadiwa vatereri nevatariri nasi muchirongwa chedu chediaspora chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Tiri kutarisa kuratidzira kuri kurongwa nemapato ndingati nebato rinopikisa reMDC kuZimbabwe nemusi wechishanu, asi bato iri riri kukoka vese vana veZimbabwe kuti vange vachipinda mukuratidzira ikoko. Zvimwe chetewo zvaitwa nemapoka kana kuti maprovinzi ebato iri munyika dzakasiyana siyana mudiaspora vari kuitawo yavari kuti kutsigira kana rutsigiro rwavari kupa kuratidzira kunenge kusvika kuZimbabwe nemusi wechishanu. Ivo vari mudiaspora vari kunze kwenyika vachaungana kumizinda yeZimbabwe munyika dzakasiyana siyana vachiratidzirawo vari pamizinda iyoyo. Asi vari kuti kuratidzira uku hakusi kwevana kwebato reMDC chete, asi ndekwevana veZimbabwe vese vari kunze kwenyika nevari munyika vari kukokwa kuti vange vachipinda mukuratidzira ikoko. Tamboita hurukuro nevanobata zvigaro muno muMDC muAmerica, munoti America, MDC North America, vari kuti nemusi wechishanu nenguva dza10 mangwanani vanenge vari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC takataurawo nevezanupf vanomirira zanupf muno muamerica vakataurawo kuti aiwa ikodzero dzavo dzekuti vange vachiratidzira asi chavasingatawirira nacho ndechekuti pazoitwa kuparadzwa kwemidziyo nekupuswa kwezvinhu kuzimbabwe tiri kunzwawo kuti ndo zvimwe chete zviri kutaurwawo nebato rezanupf tiva kuti vechidiki vezanupf vari kuti kutaridzira ikoko kuchaitwa nemdc hakufanira kunge kuchienderera mberi nekuti vanotyira kuti kunogona kuzoita violent kana kuti kunozoita mhirizhonga asi vemdc vari kuti aiwa hapana mhirizhonga inoitika kunze kwekunge kwaita vanopindira vachikonzera mhirizhonga ichimwe chiri kushamisawo vanhu chris ndechekuti tanzwa kuti vechidiki vezanupf vari kuungana muharare kutanga nhasi vachinzi mangwana vanenge vaine musangano wavari kudzidziswa zvokurima muharare gardens kusvika nemusi wechishanu rinove zuva riri kuratidzira vanhu vemdc zvokuti zvaakupa vamwe kuti vange vachibvunza kuti musangano wezanupf uyo zvekurima uyo wechidiki uri kuitirwa muharare gardens waanangana sei nekuratidzira kwemdc ivo vezanupf vambenge vachiti havasi kuda kuti kuratidzirawo kuenderere mberi
yebo kambezulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe-live talk diaspora forum namhlanje ke sixoxa ngokuza yenzakala ngolwesihlanu siyazi ukubana ekhaya ezimbabwe abantu abasekeli be-mdc bayaqoqa ukuthi batshengisele edolobheni leharare bathi khona ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka ngomvulo kobulawayo kuthi ngolwesibili egweru kusiya njalo ngamanye amadolobho siyezwa njalo njengaloko okukhulunywa ngomunye wami ujonga kandemiri ukuthiwa khona bakhona abasekeli bebandla lezanupf asebeqalisile ukubuthana edolobheni leharare kusukisela lamhlanje kuze kuyofika ngolwesihlanu kuthiwa ke bayafundiswa ngezokulima asazi ukuthi yikulima okuqotho yini kumbe hayi siza kubona ukuthi kuyayenzakalani kodwa bebesitsho bona ubana hayi bafuni ukuthi kube lo msindo yikho okwesatshelwa ngabaningi njalo sike sabona imbiko esabalalayo lapha ebulenjini be-internet abanye besithi bona hayi kuzaba lo msindo abanye bathi lokhu lalokhu kodwa ke ibandla le-mdc lithi lona hayi alifuni ukuthi kube lokuqhamuka komsindo ngoba bafuna nje ukuthi kwenzwe ngokuthula jonga
ndizvozvo handisive kuti tine vatiinawo here parunhare I'm not sure whether we now have our guests. We are expecting Mr. Frank Guni, who is the ZANU-PF representative in America. We are also expecting Mr. Tamburai Gwekwerere, who is an MDC North America member. And also Mr. Kingston Jambao in the United Kingdom is a member of a group, Local Solutions Council. We are expecting our guests. I'm not sure whether we now have them on the air alone. Okay. Okay, hello. Yes, Chris, I understand we now have Mr. Kingston Jambao is with the Local Solutions Council based in the United Kingdom. And I understand they are also going to join in the demonstrations to be held at the London Consulate or the London Embassy. Hola, Jambao, to gamchira muchirongwa chedu. Aiwa tiriwa penyu. Maybe you can start by explaining in English for the benefit of all our listeners what you are planning to do on Friday. We understand that the MDC led by Advocate Nelson Chamisa is going to demonstrate in Harare. But in the diaspora, there are several organizations, including the MDC branches. They are also going to picket at Zimbabwe embassies. Tell us how you are going to participate in this planned demo.
Okay, yes, we are non-governmental organizations. Our organization is not political. But what we have decided to do is to join the MDC in these demonstrations because the trouble that we are having is for all Zimbabweans. So what we have done is we have called upon every Zimbabwean who is in the UK to come to these demonstrations and show their frustration that this government has given them.
What time are you going to demonstrate?
We are going to start at 11 in the morning. The time frame is between 11 and 2, but we can extend depending on with the numbers of people that we are getting, because we might get the numbers that we got like in November. If we do, we might extend up until in the evening.
Mm-hmm. Chris.
Okay. Mr. Jambao, maybe if you can stand by, we are coming back to you. But meanwhile, we are going to watch a short video clip. I'm not sure if it's ready, but we wanted to give you to give our listeners an idea of what some people are thinking. These are the thoughts of Chief Kaisa Ndiweni of Ntabazinduna in Matabeleland North.
And on the day, let us all take out our smartphones. Let us all record every single street in this country. Record those individuals who are engaging in illegalities. If it is a uniformed officer, record that. If it is a member of the public, record that. Whoever it is, because what we're after here is to make sure that these protests proceed in a legal fashion, as it is enshrined in our law, as I've been assured by the various departments in this administration, that there would be no issue, there should be no fear for protests. On the side of the administration, I would advise caution. There is no need for heavy-handedness. There is no need for feeling as if you have been attacked. There is no need for reacting in a manner which is out of kilt with what we expect. This is Zimbabwe 2019. There is no one who can reject the idea or the suggestion that we are in a terrible, terrible, terrible situation. There has to be communication. A protest is a natural part of being human, to engage and to talk with the other side and to bring common sense to what it is that we're trying to do. So let us all take part in it. Thank you very much.
Yes, that was the chief there, Chief Kaisa Ndiweni of Ntabazinduna, giving his thoughts on what should happen on Friday. So, Mr. Jambao, back to you. You heard there the chief, and we have heard also the concerns of many people back in Zimbabwe who are saying there could be an outbreak of violence. Do you see that happening, or you think it's just blown out of proportion?
I think that if you look, the MDC has called for peaceful demonstrations. But I've been reading reports that have been published by the Herald, and they are calling them violent demonstrations. So how do you know that they are violent demonstrations when they haven't even happened? You see, so what the government of Zimbabwe looks like is trying to do is to make sure that they tell everyone that this demonstrations will be violent before there is even a demonstration, so that they can have an excuse to use their heavy-handedness. And we actually think that there is going to be some heavy-handedness from the government.
But Mr. Jambao, last time in London, we saw demonstrations at the embassy where Foreign Affairs Minister S.B. Moyo was allegedly attacked by some of those people who were picketing at the embassy. And these are some of the examples that the government and ZANU-PF are using to discredit the planned demonstrations. What can you say about that?
Well, if I'm to talk about that incident that happened with S.B. Moyo, the people who were there, there was actually a video that came out that showed, and pictures that showed, that Mr. S.B. Moyo's aide attacked the lady in question first. So actually, the lady in question was actually defending herself. it was not planned that we are going to be violent or to attack anyone. We have had many demonstrations here in the UK, and there has never been such such incidences.
Thank you so much. Go ahead.
So we are saying that these demonstrations are peaceful demonstrations. What the people of Zimbabwe want to do is to send a message, especially for us here in the diaspora, to send a message to the world to say, this is exactly what is happening in Zimbabwe. We have got an illegitimate government. We have got a government that kills its own people. Up until today, there has not been anyone who has been held accountable to the 1st of October, 1st of August killings. So those are the kind of things that we would like to highlight. And we would like the people of Zimbabwe to come out in numbers to show that they are tired because they are hungry. They can't get fuel. There is no jobs. The situation is getting out of control. Zimbabwe is going down. So we need to get that resolved before it becomes too late.
Yes, but Mr. Jambo, President Emmerson Mnangagwa just yesterday said that there is light at the end of the tunnel. He said, to put it in his words, he said, the darkest hour is before dawn, and what we are experiencing is the darkest hour, and the dawn is just around the corner. Would you believe that?
No. That is just political statement. You see, what is happening in Zimbabwe is that if you look, what we need is jobs. Jobs are created by industries. Industries can only come in a country where they are guaranteed protection. Now, in Zimbabwe, there is no such thing. There are decrees. Our government can come up with a new law, mandatory law today. 2 months down the line, they've got another law. So you're not going to get investment in those kinds of in that kind of environment. So I don't know what Mr. Mnangagwa was talking about, because what we need is a democratic environment that can bring people to invest their money. Even Zimbabwe right now at the moment, they don't want to bring their money back home because they don't know what's going to happen to it.
Thank you so much. Jamba wambo, bata ya nyumuri parunare Christ mbuona, zanyoru wanewa tereri, vedu pa Facebook, pa shona Facebook page. Tina Mkoma Washington Mutume, anzi ndodawo kupinda mchurongwa, waruku nyora waruku South Africa, waisa namba zao, koitawo anzi Kavelo Martinsway, anzi kuratidzira atimire, kunyange wakatifundutsira, atichashke izo. Then Mkoma Love Mo Munacho and the walls of Jericho are falling. Kuita Taurai nyika dzino msoko vaisa namba dzao dzeku South Africa anzi ndakupinda mchurongwa. Kuita Richard Moyo anzi ini mufundisi Richard Moyo ndinokumbirawo kutaura pachirongwa chanhasi manheru ano. Ini ndinoti kuratidzira uku kwanga kwakanaka asi pari zvino zviri pachena kuti dai vachamisa vambokumisa kuratidzira uku kuti kumiswe nekuti tinotyira vanhu. Ndava Richard Moyo wao. Koita Mkoma Teach B Ruku anzi ndiudzirewe vezano PF kuti hatisi kudzokera shure zvavo zvavakuita zvekutumira information nemapost yekuti demo is cancelled vachifunga kuti takadhiba. Aiwa hatibve kusumba maramba pfungwe isu zvavari kuita kurakidza kutya kungwaru cause they know kuti Zimbabwe is going to rise aluta continue. Amene kuti sei Mkoma Teach B wabva wangu sarudza usumba maramba pfungwe kwandinobva handizvo kuti vanyanyo ndidenherei kudaro. Tinenge tine muteereri parunhare Chris, regai tizwe muteereri tisati tadzokera kune mangwa mashoko pamwe nevadaro vedu. Hallo. Zita ndiani? Mkoma zita ndiani? Imi munoitwa ani?
Hello?
Zita renyu ndiani?
Ini ndini Stuart.
Mkoma Stuart, muri kufuna muri kupi?
Ndikufuna ndiku Belvedere.
Belvedere, taurai tinzwe.
Ini ndikuti zvikuita vanhu vezano PF guys. ndoza kuti kondirisa mhirishonga nekuti iwo kanga vasaedzera kupindira mune chi mudemonstration yatida kuti isisi vane ANDC nekuti isisi pautaya tinombe tambeta zvemhirishonga zvinozikana nekuita madhemonstration ani ane runyararo asina mhirishonga but iwo kana vapindira mangenge vanozoda kutanga kuita mhirishonga zvizonzi vanhu ANDC nerunhu vakudemonstrata but mhirishonga inenge yabva kuvanhu ANDC isisi vanhu ANDC hatina mazojakaisa
Asika mukoma Stuart masoja masoja anonzi anozodaidzwa kana paita mhirizhonga inenge yatadzwa nemapurisa sezvakaitika musi wa 1 August ndo zvavanotaura kuchitora zvakare muna January paya vanotaura zvakare zvikonzero zvimwe chete izvo
ndo matauriro avanhu vaya but zvinhu zvese zvavanotongoita vanotogara vanotongo apply masoja masoja tinongomana efrue saka ndo matauriro avo izvozvi masoja akatogadzirira akatomirira kuda kuona demonstration iyo saivo vanozvizanga manjeni kutanga kuti tazoti masoja azongoya but iwo masoja akatotaura izvozvo but hatingaone sekuti zvinhu zvakanaka nekuti zvava kubvumisira vanhu munhu ikodzero dzedu isusu vanhu kuti tine musipi tinyuta nematambudziko atirisangana nawo but iwo manje kana woda kutizirenga manjeka kuti ivo vangudya vachiguta iwo hationi pane chimiro chakanaka ipapo mukoma jaa
Thank you so much mukoma Stuart maita basa asi iye zvinezvi mumigwagwa makamirawo sei muri kufambika here
hai zvanzvonzo nambofamba zvangu pandini nditori kuumba zvangu
no thank you so much regai tinzwe tine mumwe muteereri parunare hallo hallo
ye
yeah, makadiko
ndofana mukadiko
ndiani avo
ndimoyo kurengo mine
moyo muri kurengo mine rengo mine iri kupi zviya
kumasvingo
aiwa tinotenda zvikuru kuti makwanisa kuti bata muchirongwa nyaya tiri kurukura ndiyo yekuratidzira kuri kurongwa musi wechishanu muHarare pamwe chetewo nekune mamwe mizinda kune mama embassy yeZimbabwe kunze kwenyika tipewo pfungwa dzenyu
ini ndiri kutozvitarira chaizvo ndafara kupinda muchirongwa zuva ranhasi ndinoti vanhu dai vakaratidzira chaizvo chaizvo ndai tambobvunzawo vafrank guni avo vakambotaura imwe manzi yadarika iyo vachiti kuamerica kune rusaro rwaganda dai kuva kune rusaro rwaganda vangadai variko here ikoko saka ndo zvatoda kutonyanya kutoratidzira izvozvo nevari kuamerica zvavatonyatsoratidzira
Tinoda dai vanga vakwanisa kubatika zvino vaguni havasi kubatika panhare tiri kuedza kuvafonera havasi kudaira nhare yavo tinoimba kuti tichavabata vapinde muchirongwa tozovabvunza
vachitaura nhasi futi makuseni vachiti hanzi zviya zvezvimutemo zvatetwa kuamerica hanzi zvakaipa nekuti vamwe vemuzimbabwe vanenge vasingachakwanisi kurapiwa nekudidi zvimaaccommodation zvaikoko kuamerica kokuno kuzimbabwe tiri kumborarama sei ko hatina kana mushonga hatina kana chiiko kuva kutobatsirwa zvavo kokuno torarama sei saka demonstration kuti zvinozoenda kumberi ende titozotsigira
Thank you so much, Mamoyo.
Maita basa nguma jonga.
Aiwa, tinotenda tisu makwanisa kupinda muchirongwa. Chris, we first heard from our first caller, Mukoma Stuart, who was calling from Belvedere in Harare, who said that what the ZANU-PF members or what the ZANU-PF party is doing to try to cause chaos in the demonstrations arranged by MDC is what is going to cause violence. That's what Stuart said. And then our second caller, Muzare Moyo from Rengo Mine in Mashingo, she's also saying that people wherever they are should demonstrate.
Mm-hmm.
Yes. And she had a question for Mr. Frank Guni of ZANU-PF, but unfortunately we are failing to get through to him now.
Yes, Chonga. I have a couple of messages on WhatsApp. We have Silo Pamela Kumalo Oti Lichonile Msagazweni. I Chonile Pamela Uchonanjan Wena Sibelo Inondlovu Inondlovu Sipe Inombolo Zake Otisim Chilenje Konakatesim. Lani Lianeliza Uguti Lingene Kutlelo Nange Undlovu Sesla Ekringweni Ndlovu Sagwamge. Yeah. Ungapi kwe South Africa?
Oh, nse Alexander babe kasi lamakasi ye valibize iGomora.
Oh, iGomora.
Emagondwaneni.
okay. Ungasi patisa usiphe imbono yakho.
hayi mina nami ngifuna ukuphathisa nje ukuthi hayi abantu bezimbabwe kufanele besuke nentela betshengisele ngoba lilungelo labo lelo lilungelo labo ukuthi batshengisele ngoba abona ukuthi izinto ziqhubeka zisiba zimbi zisiya phambili ngoba bengahlala nje bethule vele hayi khona umntwana ongakhalise lendelekweni ngoba sokukubi lathi sihlezi kunje selipanti silinde izitendi manje bathi izitendi zangikhona aziphumi leke badeka umkhono omnye umkhono omnye uyawosho kuya phansi yabo ukuthi into ebuhlungu kakhulu eyenzakala ekhaya le
manje-ke awesabeli na ukuthi kungaqhamuka udlakela olufana lalolu esalubona ngozibandlela
eyi baba eqinisweni ukuthi vele thina abantu ezabe sifile kudala sokuthi into abantu into ezakuye esaba yiphi kathi abantu abanye kuthi sokungcono manje ngoba abantu abaningi bebengena lapha kuzimpopho bedliwa zingwenya bezama ukuze i-South Africa befele endleleni so yini into ozayesaba futhi ukuthi uzabulawa angcono vele abantu besekayiwane belungise nje i-country yabo ngoba vele nxa ufuna ukuzokulunga e-Africa ngokuthi kuchitheke igazi khona kuzalunga ngemva kwalokho akula nto iyalunga kuyahlala kuyikhona lokho nje isikhathi sonke abantu behlupheka nje
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu mnumzane
hayi siyabonga lihlale liyithinta hayi thina silapha i-Alex lakho yenza ithwele nzima lapha hayi yaya mani siyafisa ukubuyela ekhaya kodwa eyi yakhumbula ukuthi abantwana baza kudlani ngoba kunzima lezikole i-school fees nje hayi kunzima kakhulu
hayi 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 sasithembe ukuthi kuzalunga
hayi lokho kwehlula baba ngoba kwehlula lo mdala wethu unkomo la wayethi uzalunga waze watshona wakuthiya kunjalo lathi sesikhulile ngaleso sikhathi asibancane mathethe singamakhehla siyazifise sikuthiye kunjalo labantwana bethu labo baza kuthiya kunjalo
hayi singathembi asithemba ukuthi kuzalunga baba Ndlovu
hayi siyabonga baba
hayi sibongile kakhulu usale kuhle emagundwaneni lapha angakulumi
abalumi emkhukhwini lapha
hayi sibongile kakhulu mnumzane
hayi sibongile ba
jonga
thank you so much Chris we now have Mr. Frank Guni the ZANU-PF representative in America Mr. Guni welcome to our show.
Thank you very much, sir.
Yes, we were wondering what happened to Mr. Guni, you know, and some callers were even beginning to doubt us that we are going to have you on our show. Thank you for showing up.
Thank you. I was waiting for the call. I think there was something wrong with the network, but I'm here now.
Thank you so much. So the topic today is demonstrations, planned demonstrations by the MDC in Harare and solidarity marches by MDC and other organizations in the diaspora. What's your take on this?
Well, we think these are pointless efforts, and we know the hidden agenda is that to try and subvert a constitutionally elected government. If there were genuine grievances, we have created a national dialogue platform for every Zimbabwean, including political parties and their leadership, to come and protest and express whatever views, whatever development they might have, so that together we can build Zimbabwe. We don't really see the benefit of these demonstrations. Yes, we do understand that constitutionally Zimbabweans have a right to express themselves through demonstrations in a legal manner, but there has to be a genuine reason for those things. At this point, we really do not understand what they are trying to do.
Okay, thank you so much, Dr. Guni, but it seems like we have a bad connection. I don't know if where you are, there's no clear network.
Let me try again.
But you are clear now.
I'm clear now?
Yes.
Yeah, you are much better. Okay, we have on the other line, Mr. Kingston Jambao of Local Solutions Council in the United Kingdom. Would you like to respond to what Dr. Guni has just said, Mr. Jambao?
Yes, Mr. Guni has just talked about this platform that has been put in place for grievances. I mean, the government has a recommendation from the Montalte Commission that they haven't even implemented. I mean, like I said, there is still people running about who are murderers who killed people in August.
Mm-hmm.
So what we are actually wanting the MGC and all Zimbabweans and all organizations that have got Zimbabwe's interest at heart to call for this demonstration to go on, like, for instance, every Friday until the demands are met. I mean, we have seen these kind of demonstrations happening in Hong Kong, where if you are going full force every Friday, nonstop, things will happen. I mean, we have had demonstrations in Zimbabwe, and what has happened is that people have been killed, and we end up talking about people who have been killed. Nothing has been achieved. Another demonstration in January, nothing achieved. So we are actually looking to see if MDC can look back and see these things and call for these demonstrations to have no expiry date. They should carry on until we reach somewhere. We have also seen this in Sudan.
Okay. Mm-hmm.
Jambao wari kungo zamba zamba hapana nyaya wari kutawara wari kutawara zemo ishandi commission ya kaitwa last year ma recommendation zemo ishandi commission wari kuimplementa taizu izu wazutawara kwa chiru kita kanapane cha wari kuziwa chisiri kuimplementa nda wati taurile kutinde chipi tuwechi gadirisa isu sise kuziwa kwa chiru kita seza MPF ne urumende chino ziwa kuti zaka recommendwa ne commission zuru kutelezerwa taizu ziripamu temo zvavari kutaura kuti kunana Sudan kuti kutaura kuti vanoda kubvisa hurumende yakasarudzwa nevanhuka zvino zvigaitiwa yambire pachena kuti hazvife zvakaitika hatisi kuzoregera vachida kubvisa hurumende yakasarudzwa nevanhu veZimbabwe zviri pachena kana vaine zvichemo zvavainazvo kutaura kwataita takatedza kuti vematongerwo enyika vangava vamwe vemachechi vemabhizimisi uyai nezvamuinazvo tigare pasi tiite maonera pamwe chima chemuzukuru Zimbabwe ndeyedu tese izvi zvokuda kuita mhirishonga vachida kubvisa hurumende nerweseri vachinyepera kuti tiri kuita mademonstration ari peaceful hakuna demonstration iri peaceful inoramba ichiva perpetual history yavo inotirakidza kuti pese pavanoita mademonstrations vanopedzisira paitika mhirishonga marights ekuti vanhu vaite mademonstrations hongu anobvumidzwa munyika yezimbabwe asi marights iwayo kune vamwe vane marights avowo zvakare vanhu vanenge vachida kuenda kumabasa kwavo vanenge vachida kufamba midzi migwagwa kana ivo vachida kuita demonstration vanotevedzera zvinhu pamutemo votarirwa nehurumende kana nemapurisa kuti kana muri kuda kumacha muchamata nemugwagwa wakati kubva pakati muchisvika pakati nenguva dzakati kuitira kuti vanhuwo zvavo vanoda kushandisa nzvimbo idzodzo vange vakatapudzwa munzvimbo
idzodzokuti
vanoda kuita perpetual haiwa
hatisi kuzoita izvozvo. Let me disrupt you a bit. You know, Mr. Guni, what you have just mentioned, that if they want to demonstrate peacefully, the police should give them assign the roads to use to demonstrate to avoid people who are going about their businesses. But as we understand, up to now, the party has not even heard from the police. How are they going to plan?
If they haven't heard from the police, they should follow up with their request that is required by law. There is no country in the world that allows people to just demonstrate wherever they want. Kuno kana kuno kwa America kwa tiri here. People apply for permission to go ahead and do their demonstrations. They are given specific time frames, specific venues, specific routes where they are required to do their demonstrations as within the law. If you want to have demonstrations, we are not going to allow that. That's not going to happen.
Chris.
Yes, Dr. Guni, but why not allowing, when you have said earlier on that the Constitution allows people to do that?
The Constitution allows people to demonstrate within the framework of the law. The law requires that they apply for a permit and they are given the date, the time, the route, all that is specified within the application and the permission, so sort. And the police will provide the escort for them to make sure that there is no disturbance of other people who are doing their own business. in the country.
No, but Dr. Guni, the Constitution doesn't say that it's an application. It's a notification.
It's a notification.
They have to be notified.
Notice has to be acknowledged. The police have to notify. They have to say, yes, we have acknowledged your application, and we have assessed that it's safe for you to do that much on that particular date, from that particular time to that particular time, on such and such a route, and the police are required to provide escort to make sure that those demonstrations are done peacefully within the framework of the law. Mm-hmm. If you are done with the perpetual demonstrations, there is no law that allows perpetual demonstrations that are unmitigated.
Thank you so much. Vaguni, thank you so much. Rambai muri parunare tunozauti wa jambo wa wani zvokuta uratere gaiti mbotambira. Tambrai Gwekwerere is the MDC North America representative, one of the officials in the MDC North America. Welcome to our show, Mr. Gwekwerere.
Oh, thank you very much. Thank
yes,
you very much.
We are discussing about the planned demonstrations, Friday's planned demonstrations in Harare, and the solidarity demonstrations and marches across the world by MDC and other organizations. And when you came in, we were listening to Frank Guni. Mr. Frank Guni is the ZANU-PF chairman for America and Canada. And we also have Mr. Kingston Jambau of Local Solutions Council in the United Kingdom. What's your comment to what Mr. Guni was just saying?
Thank you very much. Unfortunately, I only got a little bit of what he was saying. But what I would, from the little that I got, my question would be, he mentions things about we will not allow this, we will not allow this. He's talking about the framework of the law. The framework of the law, the upholders of the law are the police. It's the police who will determine where and how we go and what we do. My query is on where does ZANU-PF come in when he starts saying we will not allow that, we will not. That is the little take I would have on what he said. That being said, I also remind people I might have missed this chance to say that we are inviting people to come and join us at the embassy in DC. And Mr. Guni and ZANU-PF and everybody else who is interested is invited to come and show and demonstrate with us. It is a Zimbabwean thing. It is Zimbabweans who have the problem that they want to express through demonstration. The violence and everything else that Dr. Guni and other people have been mentioning is not part of the planned demonstrations. It is a mere demonstration of people walking and showing by their numbers that these number of people have this to say about the situation prevailing.
Thank you so much. Siyabonga kakhulu.
Yes, Mr. Jambau, you heard there Dr. Guni elaborating about the need for permission to be given to people demonstrating. Can you give us your thought on that?
Yes, Mr. Guni, if you listen to the way he speaks, he actually speaks the ZANU-PF language. That is the language that we are actually that is actually asking us to go on the streets, because that is the language that we don't want to hear in the free Zimbabwe. You cannot say we don't want you to do it, we are not going to allow this, we are not going to allow this. But clearly, that is not democracy. He talks of the implementation of the recommendations from the Mohlanthe Commission. Up until now, who has been charged with the killings that have happened during these demonstrations? When has demonstrations ever been free in Zimbabwe? You know, under Mnangagwa. The only demonstration that was free, well, it wasn't a demonstration, it was a march, which the government asked the people to come on the streets in numbers to oust Robert Mugabe. And that nobody was killed at the time. They called that peaceful. So why can MDC not do peaceful demonstrations? Why cannot the people be allowed to go and express themselves freely on the streets without
being killed without being maimed, without all this chaos that is brought about by the army and the police.
Mm. Thank you so much.
So I think Mr. Nguni has actually sort of shown your listener what ZANU-PF is about and why people need to go on the street.
Mm. Thank you so much, Mr. Jambao. Tutaenda kuna waguni. Pane vateriri, varukunyora pa Facebook page yedu yeshona. Varukupopotera waguni. Anzine mwedae waguni waripaduze, ndava pache matenga nzungu. Aiwa, tishike pa kudaro. Asi, pane mwe mteriri waguni, avunza kuti. Ko inga muna 2017, muna November, vanhu wakapinda mugwagwa vakaratidzira. Zvakaita kuti vangu gaibe wazosiya chigaro, zvisina kana dambudziko. Chii chaipa kandai vanhu wakaratidzira, vachisvika pakuti vamunangagwa vabve pachigaro. Vaguni.
Let me correct a little bit of information here. Dinera ni chaya ku Canada, no chaya ku noko America chete.
Okay.
Ku Canada wane district ra one leadership yawe ya ZANU-PF.
Okay.
But going back to the issue on the table, the guy ni yato kubudisa pachena. Kana tichiti itu, we are not going to allow that. We are the ruling party. These two parties, these two battles, ziri kutonga mu Zimbabwe. Saka urumende iribo izo ziri kutonga, hii urumende ya ZANU-PF zikutawara kwa wari kuita. That's what I mean when we say we are not going to allow VANU kuti vaite anarchy nekupunza zvinhu munyika yedu. Tikatevedzera vari kuti hanzi MVC haite violence, ndo manyeko ari pachena. Munhu wese anoziva kuti mademonstrations achaitwa so far, tikatarisa kubva gore rapera pakazo pavanhu mademonstrations anga ari MVC vakafamba vachipisa dzimotikari, vakapunza mabuildings, vachirova vanhu mumigwagwa, vachidisturba peace loving Zimbabweans vaizvifambira. Ndo zvatiri kuti izvo zvatisi kuda. Regai tidzokorere tinyatsokujekesa. Kana vachida kuita demonstration iri pamutemo, inofamba negwara remutemo wenyika, hapana anovarambidza. Vanobvumidzwa kuita izvozvo zviri pamutemo. Chatisingade ndevanhu vanotora muhoku, vanotora mutemo vogadzira mutemo wavo, vachida kuita zvavanoda, vachida kupindigura hurumende, vachihwanda nemademonstrations. Iye zvino izvi mukataura zvavari kunyora pangava pamadande mutande, vabva kuita press statement masikati ano kuZimbabwe ikoko, vachitaura kuti vari kubvunza nyaya dzelegitimacy. Legitimacy yakagadziriswa kudhara, vanhu vakavhota vakavhotera ZANU-PF. Ivo vakapikisa, tikaenda kukoti vakatadza kuprodusa ma-V11 enhema dzavaitaura. Saka zvelegitimacy isu takarechidhimaiswa nevanhu veZimbabwe. Hatisi kuzorechidhimaiswa nevanhu vanoda kuita demonstration vachida kupinda vachisimba nezvoseri. Ndozvatisingabvume izvozvo. Wongu, regedzai tidzokorere. Kunoku vamanditaura navagweperera, tinoziva kuti vari kuda kuuya kuembasi nemusi weshanu kunoita demonstration. Ikodzero yavo. Asi kuti vatoita demonstration vakatoaplya kumapurisa emuno muDC, vakapiwa mvumo yekuita izvozvo. Ndozvinoitwa pasi rese. Hakuna munhu anongomuka oti hanzi tabatana taakunoita demonstration. Hakuna izvozvo.
Vagwekwerere, amena mune zvekupindura here? Tisatadaidza kuti vatinzwe vateereri.
Tinotenda. Vaguni pavari kukanganisa kutiburitsira nyaya ndepekuti izvo vati izvo, isu hatisi kuzobvumira zvakadai nekuti mutemo unengeasi kunge zvanyatsokutsanangurwa pakuti pane notification according kumutemo wedu wenyika unoti tinozivisa mapurisa kuti tichange tichiita zvakadai. Mapurisa aziviswa, ndiwo wochizoita sei? Wochizoona kuti anenge achifamba nesu achipisira kuti pasazoitike mhirizhonga, pasazoitike kukanganisika kwebasa. Izvi zvekuti izvo vanhu vanozi izvo Zimbabwe maZimbabwe maMDC ndivo vakakonzeresa, vakaita izvo. Inyaya inotozikanwa. Motlanthe Commission yakangoburitsa chakaitika chaizvo chaizvo, nevakaita zvakaita vanozikanwa. ZANU-PF ngaitire ikakuramba ichingotsoka ichingoti patataura kuti tiroda kuita chakadai yoti pakadai.
Imi maunza mushande commission, hatisi kuti aitaura, ndimi maitaura. Imimi tangubvunzai kuti chamuri kumachira chii? Demonstration hamuri kuita izvozvo zvindei? Hamuna mhinduro. Muri kungodzamba dzamba iye zvino izvi maita press conference kuHarare muchitaura kuti demonstration ndeye kugadzirisa legitimacy. Legitimacy yamunogadzirisa mugwagwa ndeye iyoyo.
Right. Vagwekwerere batai henyu parunhare, vaguni batai, vajambao batai, todzoka kwamuri timbotora muteereri. Hallo.
Hallo.
Yes, ndiani
ano? Ndakasimba
Matisita, ndiani?
Simonezi.
Simonezi.
Yes.
Ya, iro raka omairo. Simonezi.
Yes.
Amasika onaro. Ragurimira. Asi, zvisine zita. Regaitiridai, zvetinyatsoridai dzauti Simonezi. Mukoma Simonezi, tinotenda mapinda muchirongwa chedu tipeiwo pfungwa dzenyu.
Avo vanonzi vaguna avava ngavaregere vana vezimbabwe vaipinde mustreet vagune netimu yavo varatidzire zviri kurwadza muzimbabwe mukoma hamana kumira zvakanaka hamuna zviri kufamba vanhu vese vanongoda munhu akuti achifamba so anongoti zvakaoma wakomana kuratidza kuti stress yakazara muvanhu ngavaregere vanhu vambopedza shungu dzavo hakuna kana noizi inoitika ivo ndo vanoinsaita noizi vanhu ivava ndo dambudziko ravainaro vanoinsaita noizi zvisingaite vokuti MDC ndananingi kokusiya vanhu vapinde mustreet varatidze zvichemo zvavo zvonzwikwa zvichemo kuita zvinhu ivo nevanhu
namisa kuhlelo lwavacha olwedhi
zviri kurwadza izvi munomo matiri muno musouth africa tiri kutambudzwa munomo kuti tiende kumba tinosvika kubatana nei hakuna kana chiriko hakuna kana chiriko kuri kuva kuti vanoda kuvandudza nyika ngavabvurana river brothers ana olivis toziva kuti vari kuvandudza nyika zvinhu zvese zviri ikoko but havadi ivo ndo vari kubhenefita ndosaka vari vari kupiwa mhere kubve kuamerica mhere vari kupiwa vaguna
vari kuwashington
dc ndovasadaro so 1980 pakahwina zvanupf UNC vanhu vakapwanyirwa zimbabwe bhozo vanga vakagumbuka nezvinhu zvaiitika zvaangofanana ipapa zvinhu zvinochinja izvi ngavasa kunonzi kusapidzira vachimhanyira kutaura zvisina nebasa rese norwadza sirik zvavari kuita izvo
aiwa tinotenda mukoma Simonezi hanzi chiri musakasaka chinozvinzwira vana vezimbabwe vari kunzwawo muchitaura kudai vachinzwawo vaguni vachitaura vajambawo vachitaura navakwekwerero
timu roda kupindura nadr Thomas Mapfume iroro vachimboshaudwa kutotukwa chaiko chaiko
aiwa tikurudzire kutukana nokuti makagara muchitukana hapana ukama hunoumbika chakanaka kutsvaga nzira dzekuumba ukama
mashoko avo avanotaura ndoavanoita tazotukwa anotaura zvinorwadza vanhu
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Simonezi ndi mukoma Simonezi is calling from South Africa. He's saying that ZANU-PF should just leave the MDC people to demonstrate because people, they have frustrations and they need to vent these frustrations out. Instead of being harassed by ZANU-PF, they should be allowed to demonstrate.
Yes, Chonga, let's go to Mr. Jambao. Mr. Jambao?
Yes.
Yes, Mr. Jambao, we have seen the kind of picketing and demonstration that has been done before in the diaspora outside embassies. Do these kinds of demonstrations help at all?
Oh, yes, they do help because, mind you, we are demonstrating in the West. We are demonstrating in the United Kingdom, where the government of Zimbabwe seeks a legitimacy and they seek support from. So by demonstrating here, we are actually changing the minds of those in conservative government who were actually thinking that something has changed in Zimbabwe. Now, if you look now at the reports that you see from the UK, they are beginning to change their minds. They are beginning to see that we're wrong to think that something is changing in Zimbabwe. So, yes, they help. They help the British public sympathizes with us, and then we actually now get positive press reports for our efforts.
Regai timboona pane vateereri vaviri vatatu vanyora pafacebook page yedu hanzi nevanonzi mai Cleopatra Tsamwai zviwayo hanzi vaguni musakanganwa kuti upenyu maimbodaro pana vamugabe musi makavabvisa makapembera tokuzivai kuti vanhu vezano hamubvumi kuti zano yatadza kunyange muchiona ngahanzi abviswa nhasi munangagwa ndimi munenge muri pamberi kupemberera ndamai hanzi mai Cleopatra Tsamwai zviwayo koita vanonzi vakudzanai mapurisa hanzi tiri kumachira kuti muchinje maitiro yenyu mari hamuna munyika zvinhu zviri kudhura vanhu vari kuurawa nemi vanhu vezano PF hamene kuti pane humbo here kuti vanongedze kuti vanhu vezano PF ndo vari kuuraya vanhu tine tichida kutaurawo zvine humbowo asi nyaya yekuti matambudziko akaita sekushayikwa kwemari kushayikwa kwezvimwe ndo vari kunyanyochemedza vana vezimbabwe Chris.
Yes, Jonga. Yes, Mr. Gwekwerere, what is the way forward after this? Because we heard that the demonstrations are starting in Harare on Friday, and you guys are giving them support this Friday as well. And then Monday, we have one in Bulawayo, Tuesday in Gweru. What will be happening to the other on the other days when the demonstrations go to other cities? Are you going to be still coming to the embassy?
Oh no. What happens is that the main demonstration is the one that is going on in Harare, and that is the one which we are physically going to be supporting. The other demonstrations that will be going on elsewhere, we will be supporting them. There are so many ways in which we, as MDC, support these demos going on. So it is not necessarily that we will be going to the embassy and, you know, on all the other days that would happen. We are together. We are in solidarity with all the plans that are being put in place by the party in Zimbabwe. So we will be there. We are there. Those who are in the party and those who know how we operate, they know we will be there, and they have all our full support.
Okay.
Thank you so much. Timbonzwa vaguni. Vaguni nerurimi rwaamai. Tanzwa kuti vechidiki vezano PF kutanga nhasi vari kuungana muHarare Gardens kuchange kuchiitwa dzidziso yezvekurima mangwana nemusi wechishanu. Asi vakawanda vari kuona kunga inzira yezano PF yekuunganidza vechidiki kuti vange vari panzvimbo imwe chete kuitira kuzokanganisa kuratidzira kuri kurongwa neMDC uku. Munoti iyo. Hello, Mr. Guni. Hello.
Hello,
I'm good guy. I'm not going to manage to funza. I'm going
to go to the house. Kana tikaona kuti vanochengetedza mutemo vakurirwa tinosungirwa sezvizvarwa zvezimbabwe kubatsira kuti munyika muve nerunyararo asi zvatiri kuunganira izvi ndezvedu sezano PF hazvinei neveMDC
asi shuva shuva vaguni mungafunga kuti MDC ingaita mhirizhonga ingatepura mapurisa nemauto zvekuti imi vezano PF mungazotsvagwa kunzi uyai mubatsire
takazviona gore rapfuura vakapisa dzimotikari vakarova vanhu vakapwanya zvivakwa muHarare asi zvinhu zvatiri kungotaura zvinhu zvakatoitika mapurisa akauya akavatsvadza kukazodedzwa mauto saka chakatanga ndochakachenjedza gore rino tiri kuti iye zvinezvi takasvinura tiri kuteya nzeve pasi maziso takavhura tinenge tichivaongorora tiri kure tichitarisa kana zvatiri kutaura kana vakaita machi yavo sekodzero yavo yevanhu vezimbabwe vachiita zviri pamutemo pasina kukanganisa vamwe vanhu vari kuzvifambira vari kuzviitira mabasa avo pasina kupwanya midziyo pasina kuita mhirizhonga hapana anovanesa vanongoita machi yavo voenda kudzimba dzavo mune zvakanaka asi vakada kuzoraudzira pamutemo apo ndopatiri kuti isu sezano PF tiri kutokurudzira hurumende kuti iunze vese vanokwanisa kuchengetedza runyararo vagare vakagadzirira nekuti takazviona gore riya rakapfuura kuti vanhu havanoita misindo inozourayisa vanhu vasina mhosva
aiwa ndazvinzwa hangu vagoni ndisati ndapa kune vamwe ndiri kuona hangu kuti vana vachafera kosi yamuri kuda kuitisa yekurima iyi nokuti munee makateya nzeve kuda kuona kuti hakuna mhirizhonga here hapana achamboteerera zvekurima iyi tichaita nzara futi
aiwa kudzidza kurima zvine kuti pane munda watakaisa muHarare aiwa kupanana njere kutira kana taa kuzoenda kumapurazi uku aiwa tonorima zvedu kuti vana vezimbabwe vagute
pasina practical ingori. Ah, paka umaragaitis gwa jamba wanenge varda otaura something kana kuti ndavagwekwero.
Oh yes sir, I just wanted to
something on the whole issue of the effect.
Yes,
listen to Mr. Goni, that is a voice of intimidation. He is actually sort of intimidating people now, but you know, this is what we will do to you when you come to the States. What we are saying to the Zimbabwean people is that come in your numbers and make sure that you create a good future for our children and our grandchildren. We should not listen to these intimidations that are being coming from Mr. Guni.
Ndingeri chida kutaura kutsinidzira nyaya yekuti izvo kuti tipinge tiri kunze kuno tiri kuma embassies nekumwe zvinopetsera here zvino senderi nesebato chokwadi pechekuti izvo kazhinji vanhu vanonzwikwa vanenge vauya kunoku ndiva vava vana Dr. Guni nevamwe vavo vari muhurumende vanenge vachiuya kumahofisi kunoku vachizotaura zvinhu vakanyarara isusu tisingazozivisi vanhu patobuda tonomira panze ipapo peembasi papapo totanga kutaura kuti bodo kuzimbabwe uku kune vanhu vakaipa vanhu ivava muri kutaura navo zvavari kuita izvi ndo zvatisingazi ndipo panobva pazivisa vasi vese vaya vari kuteerera vavenge vachingonzwa idzire zanupiefu vochitaiwa ko kune ava vanhu vavo chavari kutaura chii zvobva zvadzosa nyaya kuti vochitanga kutsvaka itazve kugugla kunzwisa kuti chii chiri kuitika kuzimbabwe harisi zanupiefu chete inonguva iriyo inotaura nevamwe vese mazimbabwe ipapo patinenge takamira ipapo zvinobva zvabuda.
Thank you so much.
Hey, Chris. Saka musanyepera vanhu kuti America ichakuteererai makamira mutara vamunenge muchiimba zvenyu muchiridza ngoma. Aiwa itai zvenyu, mune kodzero yekuita izvozvo, itai zvenyu, asi musanyepera vanhu kuti ndo zvichateverwa neAmerica kana nedzimwe nyika dzekunze izvo. Vane nzira dzavanoshandisa, isu tinotaura navo hongu ichokwadi, tinotaura navo sehurumende kunoku nesu vamiriri vari kuno tinotaura navo ichokwadi ichocho, asi kana ivo vachida kunzwa kunze kwedu
isuduka zvevaguni mapuruka kutinenge tichipa paembasi peZimbabwe kuduka ndo zvati zvatiri kutaura izvozvo sei muri kuda kutirambidza kuti tiendepo tinenge taakuzvikwa kune
vaakati isusu handiti makaaplya mukapiwa pemisheni nesiti muno mudc kuti uyai muemba zvenyu muri pamugwagwa itai munoita pamugwagwa penyu ipapo asi musapinde kuembasi nekuti kuembasi kune vanhu vari kuita basa ravo.
Vagwekwerere, ndikuisei mubvunzo. Are you going to hand in any petitions to embassy?
Yes, sir. We have them.
Yes. Vajambao, muri kuitawo zvimwe chete here kuLondon?
Yes, we'll be handing in petitions, but the idea yekuti we are actually going to make sure that there is no business that is going to happen on the day at the embassy.
That is
one of a way of demonstrating.
Thank you so much, gentlemen. Unfortunately, we have run out of time, but we hope to join you soon again. Thank you so much.
Thank you very much.
Okay.
Thank you.
Those were our guests. We had Dr. Frank Guni of the ZANU-PF America Province, Washington, D.C. Chairman. And then we had Tamburai Gwekwerere, the MDC North America. He was a representative from New York. And we also had Mr. Kingston Jambao of Local Solutions Council from the United Kingdom. And here in the United States, my name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Gande Miri, Tubata na Mchirongwa, the Studio 7, Zinotevera.